Danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe iri idanho rakananga yatingati right direction, nekuti changa chiitika chekuti mari inonzi iri fixed pa 1:25 unenge uchimanikidzira vanhu vaya vanenge vaexporta wamanikidzira kuti tengesa mari yako pamari yakati. Asi munhu anenge ashandira mari iyoyo ndiye anenge achitofanira kuziva mashandiro aita pamari yake, zvokuti inofanira kunge ichipihwa mutengo wayo pa market, patingati pa foreign exchange market, kwete kuti munhu akangogara muofisi ongofixa maprice.
Saka zvanga zvichiitwa izvi zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei?
Zvinongokonzeresa izvo kuti mari yakawanda itizire kuenda kumusika mutema watinoti black market kana parallel market. Saka munenge muchitandanisa mari kuti vanhu vanenge vakutozvinzvenga, nokuti kana ndichidzo kuti inini mari iyoyo ndikaitengesa kumwe market, kublack market ndiye ndichiwana 1:60. Saka step iyo is a right direction, but it's just a first step. There are many other things. Zvinofanira kunyatsotarisiswa ipapo kuti sei zvinhu zvazofamba zvasvika pazvasvika apa.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Tinoyeuka masondo mashoma adarika aya, Reserve Bank yakaisa marestrictions akati wandei pamabanks, kuti mari munhu akwanise kumuvha mari yakati pazuva, maintenance transfer yakunzi you can only do 2 pazuva, limit pamwedzi iri kunzi 100,000, pazuva yonzi 20,000. Nao marestrictions mitemo yakangoti wandei. Yakaiswa pamaRTGS. Zvinoreva mutemo iyi zvinenge zvichitoreva kuti mari iyoyo yakunetsa kushandisa. Saka vanhu vanenge vasingachatoidi, nekuti iwe kana takupa mari sei ndakutengesera mota wobva wandipa 200,000 RTGS, mari iya ndotadza kuimuvha kuiti maybe ndatengesa mota yangu kuti nditenge imba. Ndochiona kuti ndatengesa mota zviya, mari iya kuti ndichinotengesa imba kuimuvha kwacho kwakutinetsei. Zvakunge zvakuda matanho akatoti wandei kuti ndimuvhe mari yaya. Saka mamajors amwe akaiswa neReserve Bank anokonzeresa kuti zviite nyonga nyonga mumaketi, nekuti vanhu vanenge vakutotya kushandisa maRTGS kana kuatambira.